neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gumi guru 25 2020 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hoti wedzerei zvishoma. Vatungamiri vehurumende vokurudzira kuti zvirango zvibviswe asi veAmerica neEU vachiti vari kuwanda nemunwe. Mumiriri weNorton mudare reParamende vatemba muliswa vokurudzira kuti Zaki iongorore mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Muimbi wechidiki Calvin Chiziyo anoshaya mushure mekutsikwa nemotokari muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazviuru zvisere zvine mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 8,269. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava vashanu vari muBulawayo, vamwe vashanu vari kuMidlands uye vaviri vari kuMatabeleland North. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi ava gumi nemumwe chete vakachitapurirwa munyika mumwe chete akabva nacho kuBotswana. Vanhu vari kurwara nechirwere ichi pari zvino mazana maviri nemakumi mana nevasere kana kuti 248. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi masere nevashanu kana kuti 7,785. Hakuna munhu akafa nezuro nechirwere ichi zvichireva kuti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino huchiri mazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nechimwe chine zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 41,145. Vapora vave kuda kusvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nemaviri nezviuru zvinomwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vave kuda kusvika zviuru mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kana kuti 225,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 1,150,000. Asi vapora vachidarikawo mamiriyoni makumi maviri nevasere ane zviuru mazana masere kana kuti 28.8 million. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva rekurwisana nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari mubato reZANU PF. Mapato ezvematongerwo enyika aine maonero akasiyana panyaya iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutariserwa manhero ano kuti vataurire nyika nezvezvikonzero zvokuti sei zvirango zvo. Zimbabwe na European Union uya America zvibviswe vanorizivona zvimashoko aya vanoti vamunanga go vachati zvirango izvi zvirukanganisa nyika zvikuru munyaya dzebudiriro zvichakadaro mutungamiri wenyika yeMozambique vari sachigaro weSADC vaPhilippe Nyusi mashoko avo kuvatori venhau nhasi vakurudzira America na European Union kuti vabvise zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiriri venyika yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana nawo mashoma vachiti zvirukanganisa upfumi wenyika yeZimbabwe vanyusi vati zvirango izvi kana zvisina kuropafadzwa neUnited Nations zvinotyora mirayo yekudyidzana pasi rose sachigaro wedare remakurukota eSADC amai Veronica Nathaniel Makamo Dlovo vekuMozambique vanyorerawo tsamba kugurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vachiti zvirango ngazvibviswe sezvo zviri kukonzera matambudziko kuvanhu veZimbabwe nedunhu reSADC nekune rumwe rutivi bazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika muhurumende yeSouth Africa raburitsawo mashoko richiti rinotsigirawo danho rakatorwa neSADC rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa mushando mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica neEuropean Union zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zvirango izvi hazvisi pamurau uye zviri kurwadza ruzhinji rweZimbabwe
mashoko edu ndiwo mashoko atagara tichimbotaura zvekuti zvirango zvakatemerwa nyika ino yeZimbabwe zvanga zvisina maturo ende hazvina basis hapasi kunzeru zvirango zvakatemerwa nyika yeZimbabwe neAmerica neEuropean Union hazvina kupinda muUnited Nations zvirango zvakangounzwa nekuda kwekupindoka nekuda kwevanhu vaishanda vakamirira kusarudzisa hurumende nechisimba regime change mushure mekunge hurumende yeZANU PF yakatora ivhu muna 2001 munotondera kuti vhuri rakatorwa kuvarungu ndiro ivhu rakaendera vana kunorwira
vamugwadi vati dzimwe nyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC dziri kukanganiswawo nezvirango izvi vanoshanda mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe uye vari mumiriri weHatfield muParamende vachapiwa mashakada vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti ZANU PF isahwande nemunwe kana ichitadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika
kana tichitaura kuti masanctions ngaachibviswa tinoda kuti batane semaZimbabweans nokuti ZANU PF inoramba ichingovanda namasanctions chero vachikonewa kugadzirisa upfumi hwenyika
vamashakada vativo panofanira kuita nhaurirano dzekuti zvakambokonzeresa kuti zvirango izvi zviiswe zvigadziriswe mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Shlachwayo vanoti Zimbabwe iri kuzvitemera yega zvirango nekusada kukoshesa kodzero dzevanhu
ndiyo katowozve iri kuita maabductions akutendera nyika yese munozviziva tine zvinhu nezviro zvevanhu zviri kubatwa zvisina kunaka vari kumbunyikidzwa saka ndokate iri kutaura zvinyaya yemasanctions nyika inoda mudziko ririmo muZimbabwe rinozikanwa ZANU PF ZANU PF yakabira maelections muna 2018
vanhu vataurawo neStudio 7 varatidza kuva nemaonero akasiyana vamwe vachiti zvirango zvakanganisa upfumi vamwe vachiti uhori nekutonga nedemo zvakanganisa nyika
hurumende yeZimbabwe ndo iri kutotisira masanctions vanhu varikungoabductwa zvisina tsarukano ende mapurisa nemasoja akupindura munyaya dzezvematongero enyika
zvinhu zvaoma nenyaya yemasanctions ndabviswe masanctions wayo semaZimbabweans hazvina kana zvasviri kutombotibatsira
asi kunyange Zimbabwe iri kurova bembera ichiti zvirango zviri kupa kuti isakwereteswe mari uye kutadza kutengesa zvinhu kunze America neEU dzinoti izvi ndezvemugodzi matsuro nyika mbiri idzi dzinoti Zimbabwe iri kushaya anoikweretesa mari nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti uye uori unotyi isa waona nyika ichirasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete pagore mutevedzeri wemukuru munyaya dzezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs vaMatthew Harrington vanoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa kuti zvirango zvibviswe
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act recently updated by Congress has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect
Mutemo wezedera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
The governments and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kuratidzira kwakanyanya kwaitwa nezvikwata zvevanhu vashoma shoma vange vachitenderera nedzimotokari vachikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Izvi zvaitika kukariba Lupane, Matabeleland South, Goromonzi, Uzumba Maramba Pfungwe, Bindura, Murewa, Chinoi nekune dzimwe nzvimbo, vaku South Africa, vatsigiri vebato reZANU PF, nevamwe vashoma kubva kuANC, vaforawo, kubva nenguva dza6 manheru anezuro, kusvika nenguva dza6 mangwanana anhasi, vaimbi vakasiyana siyana, vange vachiimbawo vari kuBulawayo Rainbow Hotel, muchirongwa change chichinzi Anti-Sanctions Virtual Gala, zvichakadai, dzimwe nhengo dzesangano reBroad Alliance, dzaswera pamuzinda weAmerica muHarare. Are dzakatakura zvinyorwa zvanga zvikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mangwana, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvinonzi zviri kuronga kuratidzirwa kubva pamuzinda weZimbabwe zvichienda kumuzinda weSadak nechinangwa chimwe chetecho. Sadak yakaita chisungo chekutara zuva rekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe zvibviswe kumusangano wayo wakaitwa kuDar es Salaam, Tanzania gore rapera. Asi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kutonga nejekerere chete kuti zvirango zvibviswe, kwete kungotaura kuti zvibviswe pasina zvairi kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weNorton mudare paramende uye vakakwikwidza vakazvimirira vatemba muliswa vanoti zvakanaka chose kuti nyika ibatane mukurudzira kuti zvirango zvibviswe, asi varikurudzirawo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemhosva dzeuori dzavari kupomerwa dzinosanganisira dzekutora nzvimbo dzekuvakira dzimba muHarare zvisiri pamutemo uye kuda kutenga motokari kuCroco Motors pasina kutevedzerwa mutemo. Hatina kukwanisa kubata vaMatanga kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Tatumirawo mashoko kumutauriri weZaka vaJohn Makamure avo vanga usati vapindura pataenda pamhepo. Asi tabata vamuliswa kuti tinzwe zvizere.
Chokwadi, tsamba iyo yakanyorwa kuna chairperson weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Mure inobva kwandiri. Ndichinyora tsamba iyi ndinenge ndine rutsigiro rwevanhu vakauya kwandiri vane umbo wachiti nyaya idzi dzagara dziripo, asi nekuti vakuru vaMatanga isitotya kusumudza nyaya idzi ndapana zvinoitwa, nekuti president vakati munhu wese ane uori anofanga chisungwa nyaya ichiongororwa. Saka kuisa nyaya idzi kune ivo vanoongorora nyaya vozosunga kuti heyo munoti vakuru havana nyaya dzavanoita ko idzi dzavari kupomerwa idzi, famba inadzo timboona kuti dzinobuda sei.
Ko sei muri kuda kuti vaferefetwe?
Nekuti ivo vakuru vacho vajairawo kusungawo vanhu pasina mhosva. Isu takasungwawo kaseventi, vana Hopewell vanosungwawo, vana Tabanivhovhu Adgate vanosungwawo, amwe mapurisawo vanosungwawo. Zvinenge zvinoita kunge ndezvekungomakana chete pachiungu inonzi persecution, asi vane mhosva kunge ivo vakuru vacho havasungwe. Saka ngatitange kuva prosecuta tainvestigata tona kuti nyaya yafamba sei. Mapurisa agara nepolisi yekuti we investigate to arrest, kasi isu nevamwe vakati kuti tinoarestwa to investigate. Saka tinoda kuti tione neshoko rakapa president vachisimbisa kuti hapana munhu ari above the law and the corruption ichabata munhu wese.
Kose maona zvakakodzera kuti munge muchinyora tsamba iyoyi?
Ndanzwa kusimba ndinyore tsamba iyo. Inobva kumashoko akataurwa naPresident vachisimbisisa nyaya dzecorruption kuti hapana munhu ari mukuru asingabatwe necorruption.
Asika hurumende iri kuti chiri kupa kuti isawane kwainoenda inyaya yekuti yakatemirwa zvirango.
Hongu nhasi musi wa25 October 2020 izuva reAnti-Sanctions March ndinobvuma kuti masanctions haasi right, asi charwadzisa vanhu munyika kupfuura masanctions wahuori corruption wevakuru vasingasungwe. Vanofunga kuti ivo zvakawanda zvikuitika chero mumatare emhosva kuMagistrates Court yekuRoton kwaora uko.
Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vari parunare muHarare. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibante ina 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chedu che live talk muvuro kusvika chishanu tibatei pamasaisa ya noti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kushora zvikuru mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kunyange isiri kuvadoma nezita nemashoko avo ekuti Egypt ichaparadza dhamu guru rakavakwa nenyika iyi ichibatsirwa neChina sezvo richapa kuti Egypt ishaye mvura yakawanda kubva kurwizi Nile. Mukuru wemapurisa muNigeria okurudzira mapurisa ose kuti agare akagadzirira kutora nzvimbo dzaanoti dzatorwa nezvigevenga zviri kuita kunge vanhu vari kuratidzira murunyararo. Izvi zviri kunzi zvinogona kutowedzera zvakanyanya kunetsana pakati pevanhu nevanodzivirira nyika mumhirizhonga yauraya vanhu 60 nevapfumbamwe. Vanhu vari kuratidzira ava vari kuti vari kuda kuti chimwe chikwata chemapurisa chinonzi Special Anti-Robbery Squad chibviswe sezvo chiri kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisirawo dzekuponda vasina mhaka. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurira izvo ndorega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza, nyanzvi munyaya dzeutano. Tiri kukurukura nezvekutekeshera kwechirwere cheCovid-19 munyika. Dr. Simemeza, ndino mukamuchira muchirongwa.
Chipewo maondering pamusoro pezvenhamba yevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika.
Zvava izvi tinoona kunge zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vanhu vakawanda vari kupora, vashoma vari kushayikawo nenyaya yechirwere ichi. Asi mastatistics aya ari kutiratidza kuti zvinhu zvinenge zviri nani munyika, kuti COVID haisi kunanopararira sezvataifungidzira kuti ichaita. Saka tichiuda kungotirambe takashingirira nekuramba kuita zvatiri kutaura vhiki nevhiki, kupfeka mamaski edu, kugeza maoko, kuita self-isolate kana unge uchirwara, kuita social distancing, sezvo zviri izvo zvinhu zviri kutibetsera kuita kuti chirwere ichi chisapararire nenyika.
Pakatanga kuchekeshera chirwere ichi gore rino kuZimbabwe, takanzwa nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji vachichema nenyaya yePPE, uyezve vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti vaendere mberi vachishanda nemazvo mukutesta vanhu. Nemaondero enyu mungati pane zvachinja here munyaya dzePPE uyezve kutestwa kwevanhu munyika?
Kutestwa kwevanhu kwakawedzera, tichikuzoona nemastatistics edu kuti vanhu vakawanda vaakuitwa paPCR, inova iyo test yatinokurudzira. But also tichitaura nyaya yePPE, nyaya ichatsogogara iripo, haisi kupera iko zvino, nekuti sezvo nyika yaakuvhurika, vanhu vaakufamba, vanhu vakawanda vaakuuya kumuzvipatara, zvichareva izvo kuti PPE kushandiswa kwechiitwa kunenge kwawedzerawo. Tinofanira kuramba tichingoita resupply, tichiramba tichitaura nazvazvo kuti PPE kairi.
Mabata nyaya yekuvhurwa kwenyika kudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCovid pasi pelockdown chinhu chimwe chete, asi chinhu chakatosiyana pamunozovhura mabhodha. Nemaondero enyu mungati senyika taakufanira kugadzirira iyo yatinoti nechirungu second wave?
I think senyika tinofanira kunge kutongogara takagadzirira sekugadzira kwatinongoitawo zvirwere zvakawanda ana cholera. Tinofanira kungogara takangogadzirira. but sakazoiti katinoani kwa tivi kusaidi rizinani
ndani kumro kumutana ngro kakune mwure Zimbabwe kutipatine ngechi chuka zera second wave wanu pachezwa wanu fana kuita zimtakadi
wanu pachezwa kufana ukontinia tichita za chukiti nyaya ye social distancing nyaya ye kugeza maoko nyaya ye self isolation kanaoni kwa chirwara uye zwe nyaya ye ma quarantine ya chaya inge chukuro itai inofana kugara iripo izvinoderedza chirwere chisatekeshere uyezve senyika tinofanira kugadzirira kuti tive tine mibhedha yakakwana muzvipatara vashandi varimo vachishanda zvakanaka uyezve ikwanisa kudisinfekta macommunities edu izvinotibetsera kuti icho chirwere chacho pachezvacho chisakwanise kuwana nguva yekuchinja kuti chiadapte muenvironment yedu so that second wave haizotiparadze zvakare.
Aiwa, tinotenda Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove 8 to 9 p.m. Muri Zimbabwe pano panepfenyu Studio 7 apo tichange tichiendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kweCOVID-19 munyika. Tichabata zvekare nyaya yesarudzo dziri kuitika muno muAmerica dzokutsvaga mutungamiri mutsva anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove muri Zimbabwe. Bye-bye.
Zvinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Tinoenderera mberi nenyaya yemagumiro enyika. Tina mufundisi Nyatanga veSeventh Day Adventist.
Manheru akanaka vatereri, chii chinonzi kuguma kwenyika? Bhaibheri rinoti kudii? Mateo 24:14 inoti ivhangeri iyoushe ichaparidzirwa kundudzi dzose pasi rese igova chapupu mushure mazvo kuguma kosvika. Jesu mbune vakadzidzisa kuti nyika ichaguma mushure mekuparidzirwa kwevhangeri kuti munhu wese apuhwe mukana wekuti atendeuke agadzirire zuva guru apo Mwari uchagumisa nyika.
Vamwe vangada kuziva kuti mafashamu, hondo nezvirwere zviri kuuraya vanhu vazhinji kudai hakuziko here kuguma kunorehwa?
Nzvimbo yedu tinoiwana kuBhaibheri zvakare, Matthew chapter 24. Jesu agere pagomo reMorivhi, vadzidzi vakasvika kwaari vachibvunza vachiti, Ishe, ndechipiko chiratidzo chekuuya kwenyu uyezve nechekuguma kwenyika? Pavhesi 7 ukadzika inoti izvo Jesu akapindura achiti uchanzwa nezvemukurumbira wehondo ndudzi dzichimukirana ushe noushe uyezve kuchava nedzinzara matenda zvirwere kundekendeka kwepasi munzvimbo dzakasiyana. Vhesi 8 yoti izvi zvose kutanga kwenhamo. Jesu akataura achidzidzisa kuti mafashamo emvura dzihondo hosha zvatiri kuona zviri kuwedzera mazuva edu zvinonzi zviratidzo zvekuguma kwenyika. Zviri kuyambira vanhu vose vagiri panyika kuti gadzirirai, tendeukai, zuva guru rerutongo rwaJehovha riri kusvika.
Iko kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Vazhinji vanofunga kuti kana munhu afa nyika yaguma. Bhaibheri roti sirapachena pana John 5:28-29 Jesu anotaura achiti musashamiswa naizvozvo nekuti nguva inosvika apo avo vose vari mumagwiro vachanzwa izvi rake vachamuka vakaita zvakanaka vachimukira upenyu husingaperi, vakaita zvakaipa vachimukira kutongwa nekunyadziswa kusingaperi. Kagumiro kachaita nyika ndekekuti semashoko atakapuwa naKristu pano, pane nguva yakatarwa naMwari apo izvi rake richadevedzera sezvo Jesu akadeedzera rimwe zuva Lazarus akabuda muguva. Izviroro richamutsa vose vari mumagwiro kuti vamukire mugove wavo. Pazuva rekupedzisira pachagumiswa nyika, vakafa vaita zvakanaka vachamukira upenyu husingaperi vakafa vachitira muchitema vachamutswa kuti vatongwe vamukire kunyadziswa kusingaperi.
Saka nyika ichaguma sei?
Ndiro yedu tinoiwana kuna zvakazarwa 20 verse ya 10 inoti izvo Diabolos kana kuti Satan akavanyengera vose akakandwa mudziva romoto pamwe chete nechikara nemuprofita wenhema nevose vakaramba Mwari vachapiswa mudziva remoto usiku nemasikati nekusingaperi. Nyika ichaguma nemutoo wakadai.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Kana nyika yagumiswa nemutoo wakadai, vatsveni vanorarama naJehovha. Zvakazarwa 21 verse 1 na verse 5 inoti, ndakaona denga idzva nenyika itsva, nekuti denga rekutanga nenyika yekutanga zvanga zvapfuura. Verse 5, iye agere pachigaro akatarira ndinoita zvose zvive zvitsva. Zvaunoona nyora, nekuti mashoko aya akatendeka. Mwari uchasika denga idzva nenyika itsva, umo munogara kururama, umo musina corruption, umo musina chitema, umo musina Satan. Vanerano vateereri maravitire zvakanaka. Kufa kwemunhu zvanekwa kuguma kwenyika, Mwari ndiye achagumisa nyika panguva yaakatara.
Tinotenda mufundisi Nyatanga netsananguro yavo. Vateereri, mameseji enyu ndiri kuaona. Svondo rinouya tichanzwa muchizvitaurira mega pachirongwa chino chezvechitendero. Tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti nhamba iyi ndeyezvechitendero chete. Ndini wenyu Tanono Kawande, muve nevhiki rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Oh my dear, color of a double
Muimbi wechidiki wemusambo werap kana kuti hip hop, Calvin Chiziyo, aizivikanwa nerekuti The Luveve Boy, atsikwa nemotokari yabva yatiza mangwanana nhasi akazonofira kuchipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo. Calvin anga ave nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa, uye anonzi atsikwa achibva kuEmakandeni Cricket Club kuLuveve, uko anga achiona mutambo wenhabvu pakati peLiverpool neSheffield United.
Sezvo
nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwoti hwedzerei zvishoma. Vatungamiri vehurumende vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, asi America neEU vachiti nyaya yeuori ndiyo yauraya upfumi. Muimbi wechidiki Calvin Chiziyo anoshaya mushure mekutsikwa nemotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.